zvichitevera kubviswa kwemari idzi pazvikwereti zavanazvo vamwe vagari vatanga kubhadhara zvikwereti zvavo zvishoma nezvishoma vachivhurirwa mvura dzimwe dzanga dzava nemakore dzavharwa guta remasvingo mubhajeti yaro yegore rino ra2018 rakabuda nechisungo chekuti vagari havachasungirwi kubhadhara mari dzinobereka nezvikwereti zvavo kana kuti maintrest danho iri ratambirwa zvikuru nevagari avo vanonzi vatanga kuita chipatapata vachienda kukanzuri kunobhadhara zvikwereti zvavo izvo zvavari kutaurirana nekanzuri kuti vanobhadhara zvishoma zvishoma kusvika vapedza vanenge vabvumirana kubhadhara mari idzi nekanzuru vari kubva vavhurirwa mvura kuti vashandise mumwe mugari vazororo makore vanoti vaive nechikwereti chakakura nenyaya yemaintrest asi paakabviswa vakatotanga kubhadhara vakavhurirwa mvura yavo iyo yakavharwa mugore ra2015
aindinowa kufara nezvakataura kanzuru nekuti mukatarisawo chikwereti changu nandinacho changa chiri che1000 but nenyaya yemaintrest changa chiri pa1500 but ndinoda kwokuti iko zvino vazobvisa maintrest aya tikaitawo payment plan ndakwanisa kubhadharwa chi mari yangu 1000 yechikwereti ya zvakanaka zvichiendeka saka ndinowa kufara nezvatakaitwa nekanzuro izvi kubva patakaitapatakanga tapemela nekanzuro akabva atoti vhura mvura yedu takutoshandisa mvura yezinomo yezi munhu wese ane mvura mumba make
vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira kodzero dzevagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti mura amai Esther Nyambiya vanoti vanotambira danho iri nemufaro asi vanoti kanzu inofanira kuongorora nyaya yezvikwereti zvemvura zvayakatemera vagari vainge vavharirwa mvura kwenguva yakareba
haisi tinozvitambira tinoona zvakanaka kanzuro yateerera zvataichema kwemakore kuti maintrest charges aya anoita kuti burden pamaresidensi awande asi tanga tichiona kuti pane vamwewo vekuti vanenge vakavharirwa mvura kana muna 2015 bhiri roramba richiuya richiratidza kunge iwe uri kushandisa mvura iyo yakavharwa mita isiri kufamba taachikurudzirawo kuti vekanzuro pavabvisawo maintrest emvura idzodzi vabva vangobvisawo macharges akaita seiwaya nekuti munhu anenge achichajwa zvinhu zvaasina kumbobvira ashandisa tinoona zvisina kutinakira semaresidensi
kanzuro yemasvingo yagaro chema nekuti kusabhadhwa kwezvikwereti zvemvura nevagari kwaitadzisa kuti iuyise mvura yakachena uye inokwanira vanhu muguta dzimba dzevakavharirwa mvura mudhorobha remasvingo kwemakore mashoma apfuura dzinopfuura zviuru zvishanu uye dzichigara vanhu vanopfuurawo zviuru makumi maviri kanzera ward 4 mumasvingo vagoti zvikurawo nevati vanhu vazhinji vave kubhadhara vachivhurirwa mvura yavo mushure mekuita chibvumirano chekubhadhara chikwereti chavo pashoma pashoma vakurawo nevati havasati vava neuwandu hwedzimba dzakavhurirwa mvura kubva patanga chirongwa ichi
isu tinofara chose nekuona kupindura kwevanhu munyaya yatakataurirana yekubvisa maindres ndinoona vanhu vakuya kuzobhadhara mvura kuratidza kuti ndechimwe chinhu changa chakavabata changa chivagunun'unisa kuzobhadhara mvura kukanzo ndiri kuona vakuya kuzvira mapayment plans vachibhadhara mari yavo pashoma pashoma ndogona kusava nefiga rakakwana rekuti dzimba ingani asi regai ndingoti dzakati kukumukei mbijana nokuti vanhu vanga vachiomerwa vachitaudza kuomerwa saka naizvozvo taka tichivhara asi takazvakakodzera kuti pange pane kutaurirana pakati pekanzuro nevagari kanzuro chinzwisisa kuti vagari vanotambudzika nei vagari chinzwisisa kuti kanzuro vanotambudzika nei kuti tisangane pakati
vagari mumasvingo pamwe nemapazi ehurumende ane chikwereti chekanzuru chinopfuura mamiriyoni makumi matatu emadhora izvo kanzuro inoti zviri kuitadzisa kuitira vagari mabasa ainotarisirwa kuti iite ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini Gandri Maramba.